Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Madhare edzimhosva nhasi achanzwa nyaya yekukodzera kukwikwidza musarudzo kwavasevhia kasikuwere uyezve nyaya yevanhu vanonzi vakanyoresa kukwikwidza nemagwaro enhema. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti havachaenda kumusangano weBRICS kuSouth Africa. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva nechipiri svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri kuWashington DC. Dare High Court muBulawayo nhasi richapa mutongo waro munyaya yakaunzwa kudare iri nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF nechinangwa chekuti vamwe vanhu vakabvumirwa kunyoresa kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzeparamende nguva yekunyoresa yapfuura vamiswe. Zimbabwe Electoral Commission inoti mapepa evanhu ava akatambirwa mukati menguva gweta rinomirira umwe vaviri wevari kupomerwa mhosva yekuendesa magwaro ake nguva yapfuura. Mutevedzeri wemutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaFrank Mhlanga vanoti munhu wose zvake ane mvumo yekukwikwidza musarudzo dzenyika. Tabata gweta ravaMhlanga vajerera mayabhamu kuti tinzwe zvizhinji.
Ini ndirikumirira vaFrank Mhlanga vanova candidate yeUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA inotungamirwa naElizabeth Valerio Sibanda. Nyaya iyi ine chokuita neCCC kuda kwekuti inyaya yakaunzwa nevanhu vari kufungirwa kuti vakatumwa neZANU-PF kuti vachallenge kunominatwa kwakaitwa vamwe vakwikwidzi vari kupinda musarudzo muna August watakatarisira uyu. Saka vari kuchallengewa vacho vanosanganisira vaMhlanga nemamwe macandidates eCCC. Ini ndakamirira vaMhlanga veUnited Zimbabwe Alliance nezvikonzero zvataipa pamberi pedare. Saka dare rati richadzoka zvakare zuva ranhasi kuti ritange ragura kuti tuenderera mberi here nekunzwa mungu wenyaya kana kuti nyaya yongoperera kwekutanga tisati tapinda pamungu wacho chaipo.
Saka kanganisika apa chii chaizvo vabvamo?
Gakava rataisa rasimudza nyaya dzakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu vaunza nyaya yekudare ava havana kodzero yekuunza nyaya idzi kudare. Pamusaka pokuti vari kunyuta pamusoro pekunominatwa kwakaitwa macandidates ivo vasiri macandidates, zvakare vasiri mapato ane chekuita nesarudzo iyi. Ivo sevanhu vakangomirira kuvhota, tanga tichizivisa dare kuti donzvo ravo nderekuvhota. Saka vane kodzero yekuvhotera munhu wavanoda kana wavasingade. Kana vachiti vanhu vavari kunyunyuta pamusoro pezvavo ava havana kunominatwa zviri pamutemo, vane sarudzo sevavhoti yekungoregera kuvavhotera. Vovhotera vavanofunga kuti ava ndo vakanominatwa pane zviri pamutemo chaizvo. Saka nekuda kwaizvozvo hazvikodzere kuti vauye kudare vachiti ava ngavabviswe, nekuti vane mumwe mukana wekuti kana zuva resarudzo rasvika vongotaiwa uyu handimudi nekuti hana kuiswa nenzira yandinofarira ini. Chechipiri chatanga tichikakavara nacho ndechekuti darira unzwa nyaya iri handiro vaunza nyaya iyi ku High Court asi nyaya iyi sezvo ine chekuita nesarudzo inofanira kunzwikwa nedare rinoita nyaya dzesarudzo.
Nyaya iyi inokosha zvakadini vabhamu?
Nyaya ine hukoshwa hwakanyanyisa nekuda kwekuti ndiyo inovandunza inyaya yedemokrasi muZimbabwe. Inovandudza nyaya yekuti mumwe nemumwe ane sarudzo yekumira kuti avhoterwe pasarudzo, zvakare mumwe nemumwe ane kodzero yekusarudza mutungamiri waanoda. Ndiyo waro yedemokrasi yatiri kushandisa makore ano. Saka nyaya yakakosha zvikuru nekuda kwaizvozvo, nekuda kwekuti pakashaikwa sarudzo pakashaikwa kodzero yekuti munhu asarudze munhu waanoda, pakashaikwa sarudzo yekuti munhu agone kumira kuti avhoterwe paanenge achida kumira ipapo. Tinenge tisina utungamiri wejekerere, tinenge tatodzokera kudzvanyirire. Saka ndo zvakaita kuti nyaya ikoshe zvikuru.
Gweta rinomirira mutevedzeri wemutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Hofisi yomutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa yakazivisa nezuro kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havachakwanisi kuenda kuSouth Africa kumusangano weBRICS unofanirwa kutanga muSouth Africa mwedzi unouya musi wa22 nyamavhuvhu. Vanongorora zvematongero enyika vanoti kurega kuenda kumusangano kwavaPutin kuedza kurerutsira mutungamiri weSouth Africa vaRamaphosa avo vange vatarisana nedambudziko rekusunga vaPutin sezvinodiwa nesangano reInternational Criminal Court. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti tunze zvizhinji.
Maita inga Zulu, nyaya yaitika pakuti vaPutin havachauya kumusangano weBRICS uchaitwa muSouth Africa mumwedzi uri kutera waAugust inyaya yatatichitarisira nekuda kwekuti tinoziva kuti vaPutin vakabuditsirwa iya inonzi pachirungu warrant of arrest nekuda kwemhosva dzavari kunzi dzavakaita pahondo iri kuitika pakati Russia neUkraine. Saka nekuda kwemhosva idzodzo vanhu vachinzi vakatenderera kunyika dzakafaina pachibvumirano inonzi Rome Statute kureva kuti vanosungwa. Saka South Africa yanga iri parumana munzombe pakuti dai vaPutin vakauya vakasasungwa inenge yatyora chibvumirano chayakasaina iyo yega kuICC. Saka kurega kuya kwavo chiri chatatichitarisira asi tatisingazive kuti zvichaitika nenzira iti but asi izvinezvi tiri kuona kuti zvaitika nekuda kwekuti pane court case yakaiswa nevedemocratic alliance ndo yazokonzera sakuti nyaya iyi ichibuda pachena kuti havasi kuuya.
Asi katakamboona vaAubashia vachikwanisa kupinda muSouth Africa kunyangwe vanga vachinzi havafaniri kupinda vakazobudamo vachiburitswa nevanochengetedza muSouth Africa zvanga zvisingakwanisike pana vaPutin.
Zvasingakwanisike nekuti tikatarisa panyaya yavaAubashia angari mutungamiri wenyika ndivazuma ende vazuma tinoziva maitiro avo. Varipo zvino vaRamaphosa vanozama kuzviita munhu anotevedzera mutemo. Saka dai vazoita saizvozvo zvaita kuti vasaonekwe zvakanaka kunyanyanya nedzimwe nyika pamusoro pekutevedzera mutemo, nekuti chibvumirano ichi chavakasaina vakasaina vega, iSouth Africa yakasaina. Saka kuona nyika yotyora chibvumirano chayakasaina iyo hazvibudi zvakanaka. Saka pana vaPutin handione sekuti South Africa yanga ine mikana yakanyanya yekuti vangaite chino nechoto.
Asi kusavepo kwavo hakukanganisi here musangano weBRICS uyu muzvinafundo?
Kunogona kukanganisa nokuda kwekuti pane chiremerera chinouya nekuda kwekuvapo kwemutungamiri wenyika. hongu tukuzwa kuti vari kutumira gurukota ravo rezvekunze, asi hazvifanani nekunge mutungamiri wenyika aripo. Saka zvinodzikisira chiremerera cheiro sangano reBRICS kusavapo kwemumwe mutungamiri wenyika yakakosha seRussia. Asi kuvapo kwavo zvakare kwanga kuchakonzeresa dambudziko rekuti vanhu vanga vasanyanye vanga vasatarise donzvo reBRICS nezvaunganirwa, vanga vachazongotarisa nyaya yavaPutin kuvapo kwavo kuti zvichazofamba se, ndo zvazvichazo nyanyotariswa nevanhu kudarika nyaya yekuti iyo BRICS yacho inombomirirei, izvozvi pavasangana vari kusanganirai. Saka ndo maonero andinoita.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo reKim Konza vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva nechipiri svondo rino, ichisanganisira mari itsva dzakawedzerwa nehurumende mwedzi uno dzemadhora ekuAmerica makumi mashanu kana kuti US$50 nemamwe madhora ekuAmerica zana ayo anopiwa ari mumadhora emunyika achienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wehurumende wezvivaro. Munyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyangwe hazvo vashandi vakatanga kutambira mari idzi havana mufaro nekuti hadzina zvatichatenga pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ichokwadi kuti vashandi vatanga kutambira mari dzakawedzerwa dzino sanganisira $50 yekuAmerica iyo inobhadharwa ichitanga mumwedzi waJune. Kureva kuti vashandi vanga vachiwana $250 mari yekuAmerica. Well, iko zvinova kuzowana mari ingangoita $350. Nemari yamara TGS iyoyo yakawedzerwa, zvese zviri kutanga kubhadharwa mwedzi uno. Uye kune vashandi vatotanga kuwana mari iyoyo, uye vazvikuru vari mumauto nevane vari kumapurisa ndo vatanga vanowanza kutanga kukora ndo vati vawana mari idzodzo.
Tichiona mari dzakawedzerwa nehurumende nedzanga dzichidiwa nevashandi hazvisi kuiringana, vashandi vakatambira sei mari dzawedzerwa idzi?
Zvisinei nokuti vashandi vawana mari iyi tingagoni kuti vashandi vari kupembera. Zvatingagona kungotaura ndezvekuti zvangodzimurawo nyota yanga ina vashandi zvishoma shoma maererano nekuti mwedzi yapera iyi yanga yakaomera vashandi. Saka kamari ikako kanogona kumbotibatsirei kuti vambosunda-sunda. Asi chokwadi ndechekuti vashandi vari kungoti mari haina kukwana. Mari haisati yasvika pachinhano chokuti ienderane nemitengo. Mitengo ichiri kure nemari iri kuwana vashandi. Saka izvozvo idonzvo ratinotongova naro. Ndosaka waro takati isusu kumushandirwi chimbobhadharai ipapo chero tisina kunyorerana chibvumirano. Mushure mokunge tanzwa kuchema kwaiita vashandi kuti zvino kana mukati vasatipa ipapo tigotangira papi. Saka pane nyaya ichiripo yokuti tinofanira kuita nhaurirano dzeNDNC.
Muri kutarisira kuti nhaurirano dzichasimudzirwa riini idzi?
Zvinhu zvinorema kuti tizove kuti nhaurirano idzi dzichaitwa riini. Tingadai takatodziita kana kuti svondo rapera, kana kuti tingadai tatonzwa svondo rino kuti tichaita rimwe ramazuva esvondo rino. Saka isu hatichazivi kuti mushandirwe ari kufungei nekuti tirambe tichitaurirana, asi ndo zvatakanga tabvumirana pamusangano watakapedzisira kuita. Zvisinei zvazvo, tinongotarisira kuti ivo vashandirwe vedu vachava nemuono wokuti zvunhu hazvisati zvagadzikana. vashandi vachiri kutambura vachiri kutsvaga kuti vangasvika sei pachinhano chokuti vakwanise kuenda kumabasa kwavo vasingatamburi kuti vawane zvinovabatsira kuti vararame nokuchengeta mhuri dzavo nokurapwa nezvimwe zvose zvakawanda zvinoda mari zvinongotoratidza kuti kamari katakawanaka hakasati kasvika pakudzimura nyota iripo.
Pane matanho amuri kurongo here kutora sevashandi kuitira kuti nyaya dzenhaurirano idzi dzinge dzichikasika kudzoka mudariro?
Handizivi kuti isu sevashandi tingaita sei panguva yatiri ino kuti mushandirwe auye kuzotaurirana nesu.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mashoko emasangano anorwira kodzero dzevanhu, magweta vemapata anopikisa pamwe neveruzhinji ekuti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act kana kuti Patriot Act kumbunyikidza vemapato anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau sezvo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu. Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera.
Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye gungano reEuropean Union. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatapfadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema nemutemo uyu vari kuvhunduka chatikwatara.
Hazvimbonetsi kuona nokuti varoda kuramba vachidanidzira mapanchero, varoda kuramba vachisvibisa nyika, varoda kuramba vachituma mashoko emanyepo kunyika dzokunze vachinyepera kuti muZimbabwe mune hondo, vachigoka zvirango zvoupfumi kunyika yedu. Ndozvavari kutsvaga nokuti mutemo iwoyo ndozvaunorambidza kuti hatitenderwi kudaro sevana venyika yeZimbabwe. Ngatishandei nyika yedu, tidyidzane nedzimwe nyika mune zvakanaka.
Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafasivanda vati kusainwa kwemutemo uyu kunoreva kuti vamunangagwa vanoda kuushandisa pasarudzo.
Mutemo uyu vada kuseenzesa kazhinji kumaruva vachisvidzira vanhu kuti vakavhota pavasingade vachapondwa nevamwe vanhu. Saka tiri kuyambira vanhu vokwedu kuti kwete hapana anozoziva pavakavhotera nokuti gore rino ndisiri kupembera.
Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uchabatsira nezvekufambisa kune zvisvara zveZimbabwe zvinoda kuenda kumusha kunovhota munguva yesarudzo dzichaitwa mwedzi unouya kuZimbabwe. Mukuru wehofisi iyi vaAria Firi vanonzi vakaudza vatori venhau kuti vachanangana nevose vane magwaro ekuzvarwa ekuZimbabwe vakanyoresa kusarudzo. Evans Zininga abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Spanda kuti twinze maonero avo.
Chokwadi ndechekuti ndofunga zvangove kwave kunakidza kwenyaya kuda kungotaukwa nekuti Zimbabwe yatadza kudzokera kuZimbabwe. Vana veZimbabwe vanga vari muno vakauya nemazeti, vanga vane mazeti pemisi zvekuti hapana rubatsiro kana rwakatouya. Pane vazhinji vanga vachida kudzokera kumusha asi havana kukwanisa kudzokera nekuti havana kukwanisa kupiwa rubatsiro rwacho nehurumende.
Takambonzwa wani mamwedzi yapfuura iyo vachiti vari kutenderera vachinyoresa vanhu vainzi vanoda kubetserwa kuti vadzokere kumusha. Hapana zvakaitika here paya?
Hapana zvakaitika. Ndakatozovhurwa neumwe story weekend chaiyo atonetseka nekuti ndio paanga tovatsvaga kuti tanetsa kubva Cape Town uko vatravela kuti tiri kutsvaga vanhu vaya vakatibatsira kutinyoresa mazita vachiti ndo vachabatsira kuenda nekuti hatichavawani zvakanzi vabva kumusha kuzobatsira isusu but ikozvino hatichavawani kuti vari kupi. Saka vakatopedzira varara muno muJohannesburg vakutotambudzika nekuti vawane mapepa ekukleya motokari kuti vangayambuke sei vasina kubhadhara Juta. Hapana zvakabuda ipapo.
Saka izvi zvekuti panogona kuitwa urongwa hwekutakura vanhu kuti vanovhota vagodzoka kuSouth Africa, hamuoni chiri chinhu chinoitika here ichi?
Hapana chinotoitika ichi. Inongori nyaya yakazotaukwa nekuti vanakasukuore vakataura kuti vachatakura vanhu vachibatana neESF. Saka vari kudawo kuti vasakundwawo vave nechavanotaura, asi tinoziva kuti hapana chavanogona kuita. Zvikurusa vachiziva kuti vanhu vazhinji vari muno mudiaspora vanhu vasingafari nezvevanopiyirwa vagoni kuzviita izvozvo.
Ndotarisawo kuti saka imowo muzvizvarwa zvezimbabwe umu mamuri kugara umu pane here vamuri kunzwawo vachitaura nyaya yekuti vachaitawo urongwa hwavo hwekuti vazviendere kunovhota nekudzoka vega zvavo?
Ya, hongu pane vanhu vakawanda vari kuda kunovhota. Vamwe vari kuda kuto vamwe vanokampeinawo vachibatsirawo makandidati avo. Vamwe vanotoda kuita vamwe vaitoda kuita makandidati. Saka hongu pane vanhu vane urongwa hwekuenda kuzimbabwe nenge vaesarudzo.
Avo vange vari sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo hanhasi. MuNewsday, mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanoshora zvikuru munyori mukuru webato reAfrican National Congress vaFikile Mbalula mukushora kwavo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachiti vachamisa chidhori chevanhu vekuAmerica. MuNewsday makare mamwe mapurisa asvitsa chichemo chavo kuvakuru vavo vachiti vari kutadziswa kuita basa ravo zvakanaka nevakuru veZANU-PF vanopindira pavanenge vachiita basa ravo vachivaudza zvokuita. News 24 yekuSouth Africa inoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakakuvara zvakaitisisa mushure mekuputika zvinofungidzirwa kuti igas pasi pomugwagwa unonzi Bree Street naSimons Street muJohannesburg. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Halo vashamariro veStudio 7 mose. Hai, ndiri kuchema nemaZimbabwenzi vane pfungwa dzisingavandudzike. Vanoda kuti tidzokere kumatrilioni bhondi, tidzokere futi kumatrilioni bhondi nemabhiriyoni bhondi nokuda kweunhu hwavo. Havasvinure maZimbabwenzi, itai unhu mani maZimbabwenzi. Muchiri kusapota ZANU, muchirova maopposition party, mune pfungwa dzakaita sei? Vanhu ivavo marombe.
Ndiri kuward 18 kubikita. Tarwadziwa pachikoro cheprimary yepamamutse. Pane chihedhimasta chakauyapo. Chihedhimasta icho cheicho zuva nezuva kudzinga vana, hachitombooni kuti ikonomi yakamira sei. Pamwe chinotomboti huyai nechibage, huyai huyai kana kuti nemabhinzi. Chechingoona kuti kuda kudika kwavo. Asi zvatirwadza. Taikumbirawo hedu kuti kana pane zvimwe zvinokwanisa kuitika. Handichazivi kuti rabato ripi raakutonga nenzira yakaita seiyoyo.
Hello, maswera sei. Ndinokumbirawo ka kuti mundisendirewo Studio 7 nawo, nekuti pari zvino handina pekudzinzwira ende handina pekutotaurira nemi. Ndine zvandinenge ndichidawo kutaura maererano nemamiriro akaita musangano wedu weCCC. Asi manje mazuva ano redio yangu yakakwa ende gurupu rangu rakaexpire WhatsApp yacho. yaga expire. Saka I'm still looking for the link kuti ndikwanisa kuti ndibatsirike.
Studio 7, munotiwo kudina zvinokurwa kwakaitwa mutape wenhau wedu. Haane ine zvekuvhota arongoitawo basa rake bati akarohwa, akarohwei. Saka muri kuzviona mega kuti zvirongobuda pachena kuti ZANU-PF ndeye violence. Pasina kuihwiga, pasina kuda kuinzi iye kuda kuituka ndiye agara ekungonzi. Asi tarisai muone. Mutodi akaridza pfuti paipai. Izvinozvi mutori wenhau arohwa. Asi ZANU-PF ichiti no to violence. Tine zvichirevei chimbozvitsvagaiwo muzvionewo mii. Kana muri kuzviona ndiTimothy Mount Pleasant aitsu.
Iyo ZANU-PF pachayo kubva kuna Munangagwa nemasapota zayo inotoziva kuti haimbosvika hwina election yatiri kupinda. Never, it never happen. Ndosaka vakutyisidzira, ndosaka vakutanzi kuchaita rerun tozokupondai zvichi. Manje hakuna rerun this time. Kana Chamisa atongohwina munhu wese murodi kutocelebrata, hakuna zvekutanzi ngakudzoka muelection. Chavhota zvine mutsindo zvekuti kana rerun haitomboitwi, kana rigging of election haiitwi. Munhu wese enda kumusangano weZANU-PF, piwa matiches eZANU-PF feka. But X pana Chamisa.
PaStudio 7 mugoma tanonoka netimu renyu rese marara seiko apo. Naye goma tanonoka imbotibvunzirewo zve vamugwadi navaponya kuti vanoti kudiko nemukadzi uyoyo kuti ukamupurisa uyo nekuti kwazi kwaiwa sungirei nhengo yeZANU-PF. Unoti ndiye anogadzira mutemo varwodzawo. Tokumirwa kuti vatipo zvizere panyaya iyo uye vatipe maupdate each and every time, uye vatiudze kuti vave papi nenyaya iyo ngozi. Inyaya iri serious ka. Vanoti kuZANU-PF hakuna vanhu vanoita mhirizhonga, hakuna vanhu vanokonzeresa. So zvaita mukadzi hakuzokonzeresa heroko. Then votipawo futi zvizere pane vanhu ava vari kubva kuMozambique avo vekuferelimo vachiya kuZimbabwe kuya kunokamenera ZANU-PF vachiudza vagari vemucheche chemumabeyi omu kuti mukavhotera opposition CCC muchafurwa nepfuti kana maoko yako tinga dizeri reduku. Tirikuzwa kuti zvinotenderwa here nemutemo wenyika kuti hurumende kune imwe nyika ineya kunotaura ichichidzira vagari vemune imwe nyika kuti kwazikai mukavhotera opposition hatikutengesiri dizeri kana mukaya kutokufura nepfuti. Zviri pamutemo here izvozvo? Vanoti kudiko nezvakaita izvozvo.
Tazozviona muZimbabwe. MuZimbabwe mune anhu anotaurisa. Siye zvenyika yako iri kunetsa iyi. Pana chekudya, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungotambura. Hapana munhu akagarika muZimbabwe muno kwakutaura nezvekuAmerica. KuAmerica iyi, that's a first world. Iyo unotaure chinyi? Nhamo dzemunoapedza here? Taura kangenyaya yevanhu vari kusungwa vasina mhosva. Wotaurira futi ngevanhu vane nzara vasina chekudya. Handiti zvisiyana nezvekuAmerica izvo. Taura ngezvemuno unoziva chipolitics dzekuAmerica. Kungwarisa kutaurisa munokona kuita hamuna chamunogona. Iyo zvii zvekutaura kudai? Iye ari kutaura ngezvekuAmerica, haana kana kurejista kana kuvhota. Bati ndio ari pamberi kutaura. Wakarejista here kuvhota? 23 August tiri kuvhota. Unenge uripo iriwo, hauna kurejista, hautomboendi, unoramba wakarara musi wachiwo. Kwautaura ngepolitics dzekuAmerica. Siyana nadzo, taura ngezvemuZimbabwe muno muzviri kunetsa.
PaStudio apo, mamba sei, munenge musingaburise duma audio angu. Ngaititaura pamusoro pamufundisawo vabva mukutaura vari muJoburg. Vari kutaura nezvenyaya yaTrump. Fundisi madi makonzetreta inyu nezvechechi, idzai vanhu nezvamwari, mirai zvematongerwo enyika. Bhozi makomendiri amunoita zvematongerwo enyika munenge makurasika. Bhozi takatarisa periodi yavaTrump yamuri kukomenda muchiti havana mhaka. VaTrump vakaita zvinhu zvakaipa panguva yavo. Zvamakaona imi vava kunosiya basa kuti vakaitei chaizvo? Konzeresa kurovana nokufa kwevanhu vaTrump kuda kurambira pamasimba. Saka muchita vaTrump vana mhosva, hatinzwisisi kuti muda kuzama kutii. Kana muchitadza kukomenda nezvematongo enyika, siyanai nazvo. Paridzai shoko raMwari mufundisi. Nebasa hombe nerokuendesa vanhu kudenga, kwete zvana Trump mhondi. Siyanai nazvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzivamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kune avo vanoda kutumirwa nhau, muite zvokunyorera kunhamba iyi, kwete kutumira audio muchikumbira nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.